Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 18 Gumiguru 2023. Makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Iwo vamutenda vari Speaker of Parliament. Kana wapuwa tsamba, pane zvinhu zvaunofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata irororo. Kutaura kuti vanhu vevo havasiri muparamendi, then wozoacta.
Umwe anozviti akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika. Vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri makumi manomwe.
Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadai. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita.
Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika yokonzera mutauro. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasimuka nezuro vakananga kuIsrael. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kusvitswa kwegwaro rekudzinga dzimwe nhengo dzeZANU PF muparamende, nemumwe anozviti ndiye munyori mukuru webato reZANU PF vatafadzwa manyika. Imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti mutemo uripo pari zvino haumanikidzi mutauriri weparamende kuti vaferefete, asi kuti vaite sezvinodiwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro ichi kumutauriri weparamende. Svondrapfuura, umwe anozviti ndiye munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaSengezo Chabangu, vakanyora tsamba kumutauriri wedare reparamende vachiti dzimwe nhengo dzeCCC dzidzingwe muparamende pamusoro pekuti havana kusarudzwa zvakanaka. Zvino zvaitika zvakare mubato reZANU PF. Nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vanoti dambudziko riripo nderekuti mutemo sezvauri nhasi haumanikidzi mutauriri weparamende kuita chimwe chinhu kunze kwekuita zvavaudzwa nebato rinenge rasvitsa chikumbiro chakadai kwavari.
Zvinoitika izvi zvinhu zvinotaridza kuti iyo paramende sebato rehurumende haisi kubata zvinhu zvayo zvakanaka. Vamudenda saSpeaker of Parliament zvavakaita kune maMPs eCCC dai vanga vari munhu anokoshesa yatikati institution yeparamende. Zvese izvi zvati kuona zvisiri kuitika. Iyi nyaya yeuyu weZANU PF ari kuti ari kudzingawo zvekare vanhu veZANU PF. Zvunhu zviri kutadzawo watingati maweaknesses mu the whole process iyoyi yekudzinga vanhu muparamende. And vamudenda vakasaactawo vakasaitawo zvokudzinga vanhu vavo veZANU PF, pachabuda pachena kuti ivo maitiro avakaitawo veCCC anga ane yatingati an underhand mukati, vanga vasingatarisi kana kuti processes chaizvo chaizvo.
Iwo mutemo unovabvumidza here kumboongorora nyaya dzakaita seidzi vasati vatora danho, kana kuti vanofanira kungoita zvavanofanira kuita, harisiri basa ravo rekutanga vaongorora?
Iwo mutemo semanyoro wakaita unotaura kuti vamudenda basa ravo nderekufacilitata process yekuti kana munhu akauya kana kuti bato rakawinza tsamba kwavari vachiti vanhu havachisiri vebato iroro vanofaa kuacta upon tsamba iyoyo. But now tikuona kuti iwo vamudenda vari Speaker of Parliament. Kana wapuwa tsamba, pane zvinhu zvaunofanira kuitawo zvaunoti judicial notice, kuongororawo tsamba yacho kuti zveshuwa tsamba iyi ndeyechokwadi here, kana tsamba iyi iri kubva zveshuwa kubata irororo, kutaura kuti vanhu vevo havasiri muparamende, then wozoacta. Nangwa hazvo zvisina kunyorwa mumutemo zvinhu zvino expect wawo se institution yakada se parliament kuti ive inawo ma measures yokuprotectawo yatingati reputation yayo from zvinhu zvakada kudai so zviri kuitika izvi.
Kana makatarisa zviri kuitika zvese izvi zvinotemesa musoro, munoona sekuti panodiwa mutemo here unogadzirisa zvinhu zvakaita saizvozvi kuti zvigotungamira unenge ari mutauriri weparamende kuti vanozvifambisa sei?
Hongu, bumburo remutemo zvaro riri clear and uyezve ma court judgments akaitwawo ne constitutional court ne high court ari clear zvekare. Basa rava mudhenda sezvatataura harizi rekutonga kana kuda kuinvestigatawo makakatano anenge achiitika mumaparties kana mumabato anenge aunza tsamba. Basa ravo nderokufacilitata. Saka hongu ndinowirana nemi kuti panofanira kuitwawo kuti iyo paramende inofanira kuyawo neatikati ma rules and guidelines awo ekuti kana mutemo uchitaura kuti vanofanirwa kufacilitata, facilitation yacho inofanirwa kuitwa sei? Inofanirwa kuti ivo vamudhende here vambozeyawo kauti nevatungamiri vebato riringe raunzwawo tsamba iyi kauti vamboonawo zvekare kuti kuda maybe maMPs arimo muparamende anozivawo here nezvetsamba iyi kana kuti anything chinongoisa kuti ivo vave semunhu atingadzi speaker of parliament vave munhu anoonekwa achiita zvinhu zvisingaoniki kuti vari kurekera kubato iri kana kuti iro.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemutemo vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas nestudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kubata vamutenda kuti tunze divi ravo pamusoro penyaya iyi. Mutauriri webato reTCCC vaPromise Mukwananzi vati havanei nezviri kuitika mubato reZANU-PF. Kurudziro yakasimudzwa negurukota rezvedzidzo yepasi vatorerai mwoyo yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kuti zvifambidzane nedzimwe nyika uye kusimbisa zvidzidzo zvecontinuous assessment learning activities kana kuti CALA. Vamwoyo vanonzi vakataura izvi parutivi pemusangano wekurwisana nezvinodhaka wakaitirwa kuBulawayo nesvondo. Vamwe vabereki vanonzi vari kutsigira pfungwa iyi vachiti yakanaka chose sezvo vachiona sekunge bvunzo idzi dziri kungoremedza vana dzisina chimuko. Asi vamwe vanonzi vari kuti pfungwa iyi inoshanda chete kunyika dzakabudirira. Mutauriri webasi redzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti iyi ichiri pfungwa yekuti veruzhinji vadzeye.
Iyi inyaya yasimudzwa negurukota redu reprimary nesecondary education. Dzingoriwo pfungwa dzavo vachiti taikwanisa kunge tichitarisawo mamwe matanho ari kuitawo dzimwe nyika panyaya yezvedzidzo nezvefundo uye nenyaya yebvunzo. Iyi yanga iri nyaya yavanga vachingotaurawo kune vanhu kuti tinokwanisa kunge tichimbokurukura tichiona kuti zvinoita here izvi. Vanenge vachitotarisirawo kuti vamwe vanhu vanotaurawo kuti kudii nenyaya yakadaio. Havana kunge vataura ivo vachiti aiwa ndizvozvo zvataa kutoita, vari kutoda kutonzwawo pfungwa dzevamwe panyaya iyoyi.
Munoona here iri kurudziro inotambirwa neruzhinji rweZimbabwe tichiona nyonganyonga nezhowezhowe rakambosimudzwa naiyo CALA iyoyi vabereki nevarayiridzi vachiiramba?
Panyaya yeCALA atinoti continuous assessment learning activities, ivo vakataura kuti mwedzi uno usati wapera vachazotaura kuti kukurukura kwatakaita nevanhu vese panyaya yeCALA nekuvheya kwatakaita nyaya yacho tichazonyatsozvitaura pamberi apo tokuudzai kuti vanhu vazhinji vakataura kuti kudii uye isu sebazi reprimary nesecondary education tichienda mberi tichange takuenda mberi takaita sei. Saka ngatingomirirai gurukota redu rizotaura. Todavira kuti kuda mavhiki maviri anotevera vanenge vachizotaura kune vanhu vese kunyika yese yeZimbabwe kuti vanhu vose vazive. Tatenda.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti kunyangwe iri pfungwa yakanaka nyika haisati yagadzirira kusvika kutambira danho rakadaro.
Nyaya yekubvisa mazamanishoni egrade 7 inenge iri nyaya yakanaka dai society yedu iri society yatibudirirei ine zvikwanisiro, ine maethics akanaka, ine varayiridzi vari kuhora, ine maresources akakwana. Nekuti kana tarega kuita mazamanishoni egrade 7 zvaakureva ndezvekuti continuous assessment iya yepanopiwa vana maripot inofanira kunge yakaitwa nemazvo pachiitwawo nyaya maskills tichiona vana kuti vawana maskills api tichievaluata zvichienda zvichinyatsorekodwa zvakanaka kuitira kuti vana vasarare nekuti vanotozogona kuzovhunduka kana pasina examination vatiwo form 4.
Tinonzwa kau kuti kurudziro iripo ndeyekuti vana vanenge vave kushandisa zvavakaburitsa muthird term kana maresults avo ethird term kuti vawane nzvimbo dzekuenda kuform 1.
Dambudziko raitika society yedu haisati yagadzirira zvinhu zvakadai. Chinozodzimara chavepo pachatanga kuitika corruption inotyisa yekupuwa mamaks kunyanya yegrade 7 kuti vana vane nzvimbo dzeform 1. Sikoro zvinopa nzvimbo dzeform 1 dzobva dzati aiwa hatisi kuda mamaks egrade 7 chete, taakuita neentrance test pobuda imwe mari kubva kuvabereki. Chichazonyanyoitikawo zvakare ndechekuti vana nevarayiridzi vacharelaxa. Munozoona tane dambudziko rekuti kusvika paform 4 tinowana vana vasingagoni kana kunyora zita ravo. Titori nedambudziko izvezvi rekuti vana vari kusvika grade 5 vachistruggla nemabasic skills nekuti kumashure kuvarayiridzi rinyaya yekuti havasi kubhadharwa nevana vatu vese vanenge vakarelax. Saka grade 7 inenge ichitombobatsira kuti pane kakukwinya nekuchama kanga kachizoitwa kuti vanhu vamboshingirira kubuditsa zviri nani. Ndopa pachitozogona vana kunyatsonyora vezvikoro zvakawanda, kudzidzira kuzvinyora nekuverenga nekucalculate. Saka zvikashayikwa examination irori form 4 inozosvika vana vazhinji vari kumashuresa, zvinozoita kuti dzidzo yedu idzorekere kumashure. Hatisori pfungwa dzavamoyo asi pfungwa dzisingaenderani necontext yeZimbabwe. Zimbabwe ichiri kuda kumboti igadzirwe zvinhu zvakanyanya kuti izosvika panguva yekuti ingabvise mazamanishoni egrade 7 yoshandisa continuous assessment.
Avo vange vari mutungamiri weATUS vaObed Masaraure vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Kanzuru yeHarare inoti nezuro yakasangana nevagari vemuguta kukurukura pamusoro pedambudziko remvura muguta iri. Izvi zvinoitika pazuva rekupedzisira pamazuva mashanu akapiwa kanzuru nesangano recombined Harare Residents Association. Iro rakati richaenda kumatare kana dambudziko iri rikasagadziriswa. Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Inhangu pandaiva hatisati ndaiona aiko kunyange yakauya hana kuiona kana kutaina nemamahofisi anonoita kuenda kubhazina kandaiona adhedi nekezidhati pakaita musangano nemaresidents association vatis nameya netimu yake yese kana pataudiregamo tikataura mapossible solutions maproblems achiita encounter because hapana chekuhambisa. Mvura yedu the source of the water is Lake Chiyero. Lake Chiyero yakavakwa kare kare ichiita cheta for 170,000 to 200,000 chete. Ezino munouma nevanhu mamiriyoni. Lake Chiyero haichakwani. Pane pachida another source of water to draw water from. So that's why takitaugwa nyaya yekunzi dam isati yaperawo. And kana ndibva vasoso kuota aloprovide ale hurumende not the country fund which anoita kunotora mvura nesoso kuota inenge yaprovide ale hurumende yotiita mvura iya vopa vagari vagari. So zvikuitika ndochii number one, soso kuota ine yadiki papopulation yemunomo. Soso kuota yakagadzirwa for vanhu vashoma pane vapo izvo. Chechipiri vava neproblem yemachemical. Pane iyo yachona iri kuprovidwa muHarare nemachemical nemamapatsi akafa.
Michini yamunoti yakafa iyi nemapatsi nemishonga zvamunotaura zvazviwanikwe here munyika?
Right now sasinga masat ese tine whole team yekanzi whole leadership yepakanzi tisangana nevanhu vekuchenyeri vanoprovida mapaidhozi yacho yaive mapaidhi akaputika akaita Muna pai takaora so so pale zvakauyana ikoko zvaita kuti basi kutare kuti mvura iwane. Chaitu machemicals takaita misangano nevanhu vanoprofesa machemicals. The past 2-3 years have been dedicated by nyaya yewater provision. And the mayor has been taking a lead in a town clerk yese netimu yavo yese nevakuru vakuru vemukati. Kuitira make sure kuti mvura yacho capacity yatinayo iyoyo inowanika. But tichihombe kune vanhu vari kuti ova mari dzemvura dzacho idzodzo kuti tikwanise kuprovida mvura yakawanda vanhu vanoshandisa mvura ivo vanofanira kubhadhara vanhu vatibhadhara.
Mutauriri wekanzuro avo vange vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7.
Kuitika pamusoro penyaya yekuwanikwa kwemvura taenda kunzvimbo dzinogara veruzhinji vanhu havatori namvura yacho vamwe kunzvimbo dzakaita semalodendic areas akaita sana Maobra wana Meborain watoita masvondo matatu vasina mvura inobuda patepi dzemumba mavo. Saka idambudziko guru riri kusanganikwa naro kuti nyaya dzemvura idambudziko guru kunzvimbo dzagara dzisingatowanikwi mvura. Vanhu vaakurarama nemvura dzemumifuku, vanhu vari kuwana mvura kumabhohozi ari kumachechi dzakacherwa nematekisi nemamwe akacherwa nemahumanitarian agencies. Zvekuti mvura yemapondi emvura yekanzuru inenge ichirasika iya iri kusangana netsvina idzodzo zvinoita kuti vanhu varambe vachisangana neurwere hwemudumbu. Ndo dambudziko ratatonyanya kuwana mukati meguta reHarare.
Zvino vagari vari kubatana nei nechimiro ichochi? Tiri kunzwa korera yacho iri kutoramba ichiwedzera.
Vanhu vari kutambudzika zvikuru. Tikatarisa nzvimbo dzakaita sana dwara sekwa extension dzekuti hasina mvura yekanzuru mudzimba zhinji. Nzvimbo dzakaita sana Grenora, nzvimbo dzakaita sana Greenview, Kumbare inzvimbo yagara isinganyanyi kunetsa mvura. Asi iko zvino vanhu vemumbare kunational nekunana maJubek vanogona kutotora nguva vachichera mvura mumigodhi, vachichera muzvibhorani. Pazvibhorani apa chiri kunetsa ndechekuti vanhukadzi vanoshungurudzwa, kunyanya vana vechisikana vanoshungurudzwa zvikuru. Dambudziko riri kutoitika nderekuti kukanzuru hakuna mazwi ari kunyatsa kubuda pakuti vatsanangurire vagari chimiro chekuwanikwa kana kushayikwa kwemvura.
Ava vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Tatanga kunzwa mutauriri wekanzuru yeHarare vaStanley Gama vari parunhare kuHarare naEvans. Tombotarisa zviri mapepa nawo anhasi. Kusvika pari zvino vanhu vari kuda kubetsera vajob seeker nemari yekuti varapiwe vanoti vaunganidza mari inoita zviuru zvitatu zvine mazana mana nemakumi mapfumbamwe emadhora ekuAmerica kana kuti United States $3,490. Mari iyi inonzi ndeyekubetsera vasikana mukurapwa kwavo vari mujeri. Newsday rinoti vana vana vemhuri imwe chete vakafa mushure mekurohwa nemheni. Mvura yakawanda iri kunaya zvikuru munyika kutanga nemusi wesvondo uye ichiparadza zvinhu. MuNewsday makare hurumende inoti chirwere chekorera chiri kupararira zvinotyisa ichiti vanhu vafa vavezana nevatatu uye vabatwa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave zviuru zvishanu nemakumi matatu kana kuti 5030. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii makadii pa Studio 7. Akasimba ere vashamarari vedu vanodiwa. Aiwa, avo vanhu ava vezano PF vasatidaro. Vasadaro, tukutambura veduwe. Zuru apo, vakati tambanyuka na vachavangu. Vakaikamuchira nekushandisa zvinhu zvacho. Vachitoti ngavaburitsiwe mamembers ECCC. Kona asi zvayanyoka itsamba ngavachingotevedzerawo sezvavakaitwa ipaya vakaitangira. Ngavaite ngavabvisewo vamembers acho 70 yayo ngavabude ende ngavatevedzerewo tsamba iyoyo sekutaura kwavakaita vamutenda kuti tinogamuchira zvinenge zvausvika. Ngavaburitse please, ngavaburitse. Tirikutambura tirinonga soso nemuromo.
Mudhenda, mudhenda. Rikola vanhu nyori watsamba nemunyori mukuru weZNPF. Tuakasika kutowapa matsamba kuti yeye hamuchadiwi muparliament. Plus ubva watozivisa shoko mangwana kuzeki kuti taane makanzira nemaMP adzingwa takuda zvesarudzo itsva dziitwe maprimary apoza pasisina kawarikole wese. Kwete kuita zvekumbonyengerera kuruma uchifuridzira nonono. Zvaimbonaka kazvirikwa kwayo kwashuga kazvakwasauti zvakuvavaka. Ya, ndozvinoita upenyu zvounotenda.
Iyo tripusi chiro ikada kutaurira nazvayo neZNPF. Isi tatisiri kutombona ndachokuti kwete hurumende mubatanidzwa. Ndozvakapa kuti tsvangirirai last time. Atikuvadzisi neZNPF izvozvo zvokuita hurumende mubatanidzwa. Hurumende mubatanidzwa ndiye asingatombodi zvachose. Kana maelection achidzokorwa ngadzokorwa. Kana zvakundikana zvokutaurirana ngasi ZNPF itonge. Timirire another election. Kukuvara hondo yenzara. Aina kusiyana hayo nehondo yekurwa nepfuti. Saka zviri nani vanhu vafe kana vachifane zhara kufane zhara. Munyatsoona hurumende kuti iripo yacho haina chairi kuita. Zvinotove nani dani pane kuti vaite hurumende mubatanidzwa. Hurumende mubatanidzwa ndiye asingatombodi. Nekuti hurumende mubatanidzwa vanopa kuti vamwe vatungamiriri vafe. Saka ndozvatisingafariri.
Masora seStudio 7. Maonero angu dzinongori politics dzemuZimbabwe dzakadhakwa idzi. Avovo vakarikoriwa maMP avo ndovatomavo uyuwo atiwo ndiri weZNPF tanyoravo tsamba kuti vana nhingina nanhingi vakapinda zviri kunze kwemutemo. Saka dzongori politics idzo vanhu vachikonewa kuvaka nyika vachingogwa nepolitics dzina nebasa rose kwengwa kutsikana konzi zvangofanira izvo zvine masanction. Masanction aya ari kunze kwemutemo asi kutsika nakonzi kuti avo ndobhoshini vanoti tongai asi zvikwamatesta akazvibata. Asi isu vatsigiri tisu techitambura nenzara ivo vachiguta. Saka politics dzavo hadzishandi. Zviri bheta kuti mapato ose hana zvaanoziva.
Makadii paStudio 7, makadii ko. Ndiri kutsvagawo mwana wasisi wangu anonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Andina hangu picture yake mwana wangu iye mwana wasisi wangu. Amai vake vanonzi Magadalene Taguma. Akaenda mwana iye kudhara. Amai vake vari kungomutsvaga asi kuzikanwa kunzi aripi. Saka ndokumbira wepano paStudio 7 kana makateerera audio yangu iyi mundibatsirewo mushambadze. Ndiri kutsvaga vanonzi Munashe Njanje kana kuti Munashe Taguma. Baba vake ndevekwamutoko. Amai vake anonzi Magadalene Taguma. Kana pane anomuonawo ndokumbirawo anondibata pa 0659859452. Ndikudzokorora zvakare 0659859425. Ndo namba dzandinoshandisa. Kana pane anozivawo iye Munashe Njanje kana Munashe Taguma tapedzera kumuona kwarusape. Ini ndaigara.
Mm-hmm.
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ine Studio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu vanopfuura mazana mashanu vanonzi vafa mushure mekuputika kwechombo chehondo pacharova chimwe chipatara chiri muGaza. Vakuru vePalestine vanopomera mhosva pamauto eIsrael, asi mauto eIsrael achiramba izvi achiti chikwata chePalestinian Islamic Jihad chakaparadza chipatara ichi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari munzira kuenda kuIsrael kwavanotarisira kuita misangano nevamwe vatungamiri venyika dziri munharaunda yeMiddle East. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanotiudza zvizhinji pamusoro penyaya iyi.
Zvakaitwa neIsraeri zvekubhomba chipatara inova nzvimbo pasi pemutemo wehondo wepasi rose, kana kuti inonzi international law, kukanganisa kana kuchikora mitemo yehondo aya anonzi mawar crimes, nekuti chipatara inzvimbo inenge ichitarisirwa kuti vanenge vakuvara zvisinei nekuti vari divi ripi rehondo ndoko vanenge vachikwanisa kunorapwa. Saka kubhomba kwakaita Israel chipatara chemaBaptist kana kuti cheAnglican Church chinonzi Al-Ahai kwakauraya vanhu vanodarika churu kana kuti more than 1,000 dead, kukakuwadzawo vanhu vanopfuura 900 vanga vatsvaga upoteri panzvimbo iyi. Sezvamunoziva, Israel yakataura kuti vanhu vabve kumusoro kweGaza Strip vaende kuzasi.
Zvino Dr. Guni, vanhu vari kukwanisa kutizira kwavakanzi neIsrael vatizire here?
Vazhinji vari kutadza kusvika kumuganhu neEgypt kuborder reRafa, nekuti nzira dzekufamba nadzo dzakabhombwa, dziri kuramba dzichibhombwa neIsrael. Vamwe vachibhombwa vari munzira vachienda kuborder ikoko. Saka vanhu vaakutsvaga nzvimbo dziri dzavanenge vachifunga kuti dziri safe, dzinosanganisira zvikoro zvinoranwa neUnited Nations, dzinosanganisira zvipatara. Zvino kana zvipatara zvaakubhombwa, vanhu vachifa, kunyika dzekumadekwero dzichiti Israel ine kodzero yekuzvidzivirira, hakusichiri kuzvidzivirira uko, kwaakungouraya vanhu zvisina tsaruko, zviri kunze kwemutemo wehondo, kaya tinoti mawar crimes and genocide, zvinhu zvisina kunaka.
Saka America nemadzisawira ayo vangazvifambisa sei apa, Dr. Guni?
America neshamwari dzayo ndo mukana wekuti tichimira pamwe chete tichitaura chokwadi kuti aiwa kwakupfurikidza mwero. Uye tinoona kuti zvakaitwa neIsraeri izvi zvinoomesera vaBiden avo vakanga vari munzira kuenda ikoko kuti vanotaura navaNetanyahu kuti pave nerunyararo nekumiswa kwehondo, uye kuitira kuti rubatsiro rwuende kunobatsira vanhu vari kutambura muGaza Strip. Kune rubatsiro rwakawanda chaizvo rwakamira kudivi reEgypt rusingakwanisi kuti rwupinde muGaza Strip, nekuti even Egypt ikavhura bhodha rayo kuti ipinze rubatsiro urwu, Israeri nerimwe divi uku inofanira nge yavhurawo kuti rubatsiro rwo rupfuure. Israeri iri kuramba kuti chikafu, mishonga kana mvura zvipinde muGaza Strip, nekuti iri kuti iyo iri kuda kurwisa matororo eHamas, asi taakuona kuti yakungouraya vanhu nje zvavo.
Tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Umwe anozvita akabata chigaro chemunyori mukuru webato reZANU-PF vatafadzwa manyika vanoti vadzinga kubva muparamende nhengo dzebato iri 91. Kurudziro yekuti bvunzo dzegrade 7 dziraswe kuitira kufambidzana nedzimwe nyika kwokonzera mutauro. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.